manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wemugovera chivabvu 9/2020. Makateerera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Ray Choto, ndiri muWashington DC. Ndichiti hezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Hurumende inoti vanhu vabatwa nechirwere cheCOVID-19 vava makumi matatu nevashanu uye vafa vachiri vana.
Iye zvino yaakutibira zita redu nemusangano, vaakutibira maMP edu, vaakubira macouncillors edu. So hatigoni kuramba takatarisa zvinhu zvakadai zvichiitika.
MDC inotungamirwa na Nelson Chamisa inoti haisi kudududza padano rayo rekusaenda kuparamende.
Isa hapana hatimire kumirira inofura imire rivete, saka hatimire, isi tinongoita basa. In any case, isu tine 2/3 majority, saka zvese mutemo tinoipasisa.
Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Hurumende inoti vanhu vakabatwa nechirwere cheCOVID-19 vava makumi matatu nevashanu uye vanhu vafa nechirwere ichi kusvika pari zvino vachiri vana. Zimbabwe inoti yaongorora vanhu vanosvika zviuru gumi nemazana maviri negumi nevasere uye vakapona kubva muchirwere ichi vava vapfumbamwe. Pasi rose vanhu vabatwa nechirwere ichi vava kudarika mamiriyoni matatu mazana mapfumbamwe nemakumi matanhatu ezviuru. Chirwere ichi, icho chakatanga kuChina gore rapera, chauraya vanhu vanodarika zviuru mazana maviri nemakumi manomwe nezvishanu pasi rose. Mapurisa matanhatu emuguta reBulawayo asungwa muguta iri muchure mekurova zvakaipisisa madzimai maviri ekuColdray Park vachivapomera mhosva yekutyora mutemo wekuvharwa kwenyika kana kuti coronavirus lockdown. Madzimai maviri aya anonzi akabatsirwa nesangano reNational Peace and Reconciliation Commission kumhangara nyaya yavo kumapurisa, izvo zvakaita kuti mapurisa matanhatu aya azosungwa. Nyaya iyi yanga ichifanirwa kupinda mudare nhasi, asi gweta remadzimai aya vaNkobani Stole vaudza Studio 7 kuti vamisa nyaya iyi kuti isapinde mudare nhasi kuitira kuti iongororwe zvakadzama isati yapinda mudare. Izvi zvinonzi zvatambirwa nevachuchisi vehurumende. Studio 7 haina kukwanisa kunzwa kumutauriri wemapurisa munyika vaPaul Nyati, asi vaPaul Nyati vaudza Zim Live. Studio 7 haina kukwanisa kunzwa kumutauriri wemapurisa vaPaul Nyati au vaudza Zimline kuti vaona magwaro ekusungisa mapurisa matanhatu aya. Munyori mubazi rezvekuburitswa kwemashoko vaNick Mangwana vazivisa paTwitter yavo kuti kune mabhazi gumi nemasere akatakura zvizvarwa zveZimbabwe zvakadzingwa kuSouth Africa ayo ari kutarisirwa kusvika nhasi manheru kuBeitbridge, mamwe acho achisvika mangwana. Vamangwana vati mabhazi aya achange akatakura vanhu vanosvika mazana mana nemakumi mana nevatanhatu, vazhinji vavo vari vanhu vambenge vari muusungwa. Studio 7 yakundikana kubata vamangwana kuti tinzwe zvizhinji sezvo vanga vasiri kudaira mbozhanhare yavo. Vanhu vakawanda vekuZimbabwe vari muBotswana avo vakanga vazvipira kudzokera kumusha vachibatsirwa nemari yekufambisa vanoti vava kuodzwa moyo nemari yavarikunzi vabhadhare kana vachida kutakurwa nemabhazi vachinosiiwa pamugani weZimbabwe neBotswana. Shingirai Madondo anoti panyaya iyi.
Mazana nemazana evanhu ava vanoti nepamusana pekuomerwa noupenyu vari muBotswana vakanga vazvipira havo kuti vadzokere kumusha zvichitevera kuvimbiswa kwavakanga vaudzwa vachinzi vachatakurwa nemabhazi. Asi vanhu ava vanoti vakazvosviviswa mwoyo nemashoko akabva kumuzindo weZimbabwe kuti vose vanoda kushandisa mabhazi vachange vachibhadhariswa mazana matatu emapula emuBotswana, inova mari yakavanda kuvazhinji vavo sezvo vasiri kuita mabasa nepamusana peutachiona hwecoronavhairas uwo unokonzerwa nechirwere checovid-19. Gwaro rakaburitswa nezuro nemuzindo weZimbabwe muBotswana rinoti munhu anenge asina mari iri kudiwa iyi haabvumidzwe kutakurwa nemabhazi asi anoendeswa kumarori asina masiti ekugara. Marori aya ndiwo anoshandiswa mukutakura vanhu vanoburitswa munyika iyi zvechisimba. Vanhu ava vanenge vasina pekugara pakanaka kwemakiromita mazana manomwe nemakumi matanhatu uye marori aya haabvumidzwe kumira kudzamara asvika kuPlumtree uko vanhu vanobva vaiswa mumaoko ehurumende yeZimbabwe. Mumwe wevanhu vaoreswa mwoyo neurongwa uhu Muzvare Catherine Chandaengerwa vaudza Studio 7 kuti urongwa uhu waita kuti vanhu vakawanda vasarudze zvavakuramba vari muBotswana vachishupika pane kuomeserwa pakudzokera kumusha.
Kudumbo nekumusana kumuta kwacho hakuna kumira zvakanaka especially kana tiri munomu kana zvakasununguka beside the corona tinombomhanya mhanya taita zvino nezvizvo tiri kuwana something tineropa mukuru tichimira through eco cash vana vachiwana something tough.
Chimwe chizvarwa cheZimbabwe chinogara mudhorobha reFrancistown muBotswana maile Twin Poroza vanoti vanhu vakawanda vari muBotswana vari kurwara uye havana mari yekuti vashandise mabhazi ane pekugara pakanaka, nokudaro zvinovaomera kuti vatakurwe nemarori kwenzendo yakareba zvakadai vasina pekugara pakanaka.
Hatizvikwanise zvamuchose nokuti tinorarama nenzira dzakasiyana-siyana. Vamwe vanorarama nemapiece jobs, so it's like now nethis coronavirus disaster vanhu havasikuenda kubasa. And now this is the second month vanhu vakagara of which that 300 pula we want manage tiwane. Takatongoomerwa nokuti hatina chimwe chinhu chatokwanisa kuyetrita like now.
Studio 7 anaukwanisa kutaura nemumiriri weZimbabwe muBotswana vabatiraishe Mukonwe Shuro sezvo vasiri pabasa mushure mekushayikirwa nemwana vavo ukowo mutevedzeri vavo amai Margaret Ruparanganda vanga vasingadairi nharembozha yavo. Kunyange hazvo vamwe vasisiri kufara neurongwa uhu kubva mwedzi wapera kusvika pari zvino vanhu zana nemakumi mapfumbamwe nemumwe chete vatakurwa nemabhazi vachinosiyiwa kuPlumtree uye vanhu vanodarika churu nemazana manomwe vatakurwa nemarori asina pekugara vamwe vavo vachiita zvekumanikidzwa kubuda muBotswana. Vanhu vari kubva kuBotswana vanosvikira paPlumtree vachigariswa paPlumtree High School vozoendeswa kunogariswa paUnited College of Education neBulawayo Polytechnic muguta reBulawayo. Pasi pemutemo mutsva unobata munhu wese anopinda munyika achibva kune imwe nyika, munhu uyu ava kuchengetedzwa kwemazuva masere achiongororwa kana aine utachiona hwecoronavhairas uhwo unokonzera chirwere checovid-19. Gurukota rezveutano Dr. Obadiah Moyo vakaudza vatori venhau kuti Zimbabwe iri kushandisa zvikoro semaquarantine centers sezvo zvine nzvimbo dzakafaranuka kuti vanhu vange vachigara. Asi vanhu vari kugara munzvimbo idzi vakaudza Studio 7 kuti zvinhu hazvina kumira zvakanaka muzvikoro zvavari kugariswa, izvo vanoti zviri kuisa upenyu hwamunjodzi yekubatwa nezvirwere. Kuvharwa kweBotswana uko kuri kutarisirwa kupera mumasvondo maviri ari kutevera kuri kuita kuti ungwandangwanda hwezvizvarwa zveZimbabwe zvinogara munyika iyi zvizive nenzara sezvo zvichirarama nechamuka inyama. Ndakamirira Studio 7 muFrancistown, Botswana, ndini Shingirai Madondo.
Pava nemaonero akasiyana-siyana panyaya yekupesana kuri kuitika muMDC inotungamirwa naNelson Chamisa zvichitevera kudzingwa kwakaitwa nhengo ina dzebato iri muparamende nechikwata chinotungamirwa naMuzvare Tokozani Kupe. Thomas Chiripasi anotipanya iyi.
Zvinonzi dzimwe nengo dzeparamende dzakasarudzwa dziri muMDC Alliance hadzisi kufara nedanho rakatorwa neNational Standing Committee yebato iri rekuti dzimbomira kuita basa reparamende nepamusana pekudzingwa kwakaitwa nengo ina dzebato iri muparamende nechipiri svondo rino. Dzimwe nengo dzeparamende dzatataura nadzo parunhare idzo dzisina kuda kudomwa nemazita dzati dzakamirira kuona kunowira tsvimbo nedohwe pamusangano wenhengo dzeparamende webato radzo wakatarisirwa kuitwa ndorinouya. Vazhinji vevatataura navo vati upenyu huchavaomera kana vakarega kuenda kuparamende sezviri kutaurwa neutungamiriri webato ravo, asi vamwewo vati vakazvipira kuita zvose zvinodiwa nemutungamiriri wavo vaNelson Chamisa. Munyoro anoona nezvinoitika muparamende muMDC Alliance vakutxatxa pulu vati titaure nemunyori mukuru mubato iri vaCharlton Wende, avo vanoti havasi kuzodzokera kumashure padanho ravakatora vachiti chikuru ndechekuti vachengetedze musangano wavo kubva kuZANU PF iyo yavanoti yapindirira mafambisirwo ari kuitwa zvinhu mubato ravo.
Hatigoni kuramba takatarisa zvinhu zvakadai zvichiitika. Vanhu vakavhotera MDC Alliance navachamisa, so isu sevatungamiriri chitsvambe chedu chekuti tione kuti musangano wedu wakachengetedzwa.
Asi munyoro anoona nezvekufambiswa kumabasa muZANU PF vaObert Mpofu vakati sebato havanai nekunetsana kuri kuitika muMDC zvichakadai vaDouglas Monzora, avo vave kuzviti munyori mukuru muMDCT zvichitevera mutongo weSupreme Court uyo wakati vachamisa havana kusarudzwa zviri pamutemo kuti vave mutungamiriri webato ravo zvichitevera kufa kwakaita vaMorgan Tsvangirai, vati nhengo dzebato ravo dzinosungirwa kuita basa radzakasarudzirwa. Vamonzora vati havasi kuzodzinga dzimwe nhengo dzeparamende paichavhurwa kunze kwekunge nhengo idzi dzachikoramirau yebato.
Munoziva kuti vaida kudzinga masenators kuparamend tikazodzinga vari ivo nokuti vakanga vaunza division nemupati vachishanda ne G40 inova iyo yai dzvanyirira vanhu vedu panguva ya Mugabe. Ndivo vakanyora posa, ndivo vakanyora aipa, ndivo vakashungurudza vana vedu. Asi tiri kuti ma members of parliament ngaite basa raakavhoterwa kuti aite, kwete kuti vanogara kudzimba dzavo.
Nengo yeZANU PF inomirira makonde muparamende vakindness paradza vati kana nengo dzeMDC dzikasauya kuparamende kwenguva yakatarwa nemutemo dzinozodzingwa kuparamende, uye vati hapana sarudzo dzechipiri dzichaitwa kana kuti mabuy elections.
Ende vakadzingwa ngavarege kuzvifurira kuti kunoita mabuy election. Hatina nguve mabuy election izvi zvine dambudziko rechirwere ichi, saka hakuna munhu anoungana achiita zvemabuy election. Saka mabuy elections pamwe anotozouya kana 2023 kana atikana kurega kuuya. My elections ndokuti my next elections ariko muna 2023. Saka togona kumamisa kuendera mberi nokuti mari yacho yekuita mabyelections hapana.
Nyaya yekudzingwa kwenhengo dzeparamende kana dzarovha yatsinirwa nerimwe gweta remuHarare vakudzai kadzere.
Mutemo wenyika bumburo remutemo runotaura kuti member of parliament kana akasauya kuparamende for 21 consecutive sittings zvinoreva izvo kuti seat rake rinokwanisa kudeclare vacant and then panofanira kuzoitwa election ikureplace munhu. Saka tirikuona kuti inyaya ichataridza kuti ma MPs ari muparamende varikumira kana kuti vakarerekera kudivi ripi. Tichaona kuti vanenge vasati vabuda pachena kuti vari kudivi ripi rakupe kana kuti rachamisa, chokwadi ndopachichabuda ipapa.
Imwe nhengo yeMDC vatapera sengweni vati nhengo dzeparamende dzebato ravo dzaita seuswa huri pakati penzou mbiri dziri kurwa, asi kuparamende kuriko kwavanowana cheuviri.
Hazvisi pachena kuti mabuy elections kana kuti dzimwe sarudzo dzingaitwa zvarini kana kuri kuti dzazoitwa kuti iye anenge adzingwa kuparamendi ndiye anozohwina here. Zvino zvorema kuti varase chavanacho vachitemba chingangozouya kochikakona kuzouya.
Vaparadza vakurudzira kuti vachamisa nevamwe vavo vari muMDC kuti vatevedzere zvakataurwa nematare zvekuenda kukongresi. Vati kana nengo dzeMDC dzikarega kuenda kuparamende pamwe nekugara semakomite eparamende hazvivatadzise kufambisa basa reparamende seZANU PF.
Ende svondo rinouya rikuteera committee health iri kutosangana, saka inotungamirirwa naDr. Ruth Labode. Saka toda kuona kuti havasi kuuya here kuzocheya committee yacho. Vakarega kuuya kuzocheya committee hapakanaka. ZANU PF tinobva tatora uchia wacho tochia toenda mberi isi hapana hatimire kumirira inofura emire rivete saka hatimire isi tinongoita basa in any case isi tine 2/3 majority saka zvese mutemo tinoipasisa
National Standing Committee MDC inotungamirwa navachamisa yakati haisi kutambira zvakabuda kumatare uye bato ravo harisi kuzoenda kucongress yechimbi chimbi ichiti congress iyi yakatodyiwa nenguva uye nhengo dzeparamende hadzichapindi muparamende senzira yekuratidza kusafara nekudzingwa kwakaitwa nhengo dzaro ina muparamende asi muzvare kupe nevamwe vavo vanoti congress inofanira kuitwa asi muzvare kupe nevamwe vavo vanoti congress inotofanirwa kuitwa pasarudzwe mutungamiri mutsva zviri pamutemo sezvakaturwa nematare ndakamirira studio 7 muHarare ndini Thomas chiri pasi.
Vamwe vagari vekumaruva ekushurugwi mudunhu reMidlands vanoti vari kutambudzika zvikuru nekushaya zvekufambisa kana vawirwa nematambudziko panguva iyo nyika yakavharwa. Rutendo Mawere anoti panyaya inotevera.
Vagari vakawanda vekushurugwi vanoti vari kunetsekana zvikuru kuwana zvekufambisa panguva ino sezvo nyika yakavharwa senzira yekudzivirira kupararira kweutachiona hwecoronavhairasi hunokonzera chirwere cheCOVID-19. Mumwe mugari, amai tinotenda Maposa, avo vakamborwarirwa nemuzukuru wavo vanoti kubva zvavharwa nyika, vari panguva yakaoma nekuda kwokushaya zvekufambisa kana vawirwa neurwere sezvo zvipatara zviri kure nekwavanogara.
Kuno kumaruzevha kwatiri wagwarigwa kauti wagwara woenda murod hamuna kana transport zvokuti utufambe uindepi haugoni.
Vatatenda Chipaumire vanotiwo vari kukundikana kufambira ndufu kana kunotsvaga zvekudya kudhorobha reGweru sezvo zvekufambisa zviri kunetsa.
Nguva ino yatiri yakaomera munhu murombo iye kumusha kunongwa tiri mabhazi ari kunetsa chokufambisa hapana. Taisiwanzotemba nemakombi notendereka achitakura vanhu zvino nekubhaniwa kwakaita makombi hatina chekufambisa kuti tiite zvimwe zvatinonge tichida kuita. Fanika kana tichida kupinda mudhorobha kana kuti tichida kufambira nyaya dzerufu kana kuti zvakangodaro chekufambisa hapana.
Vachipaumire vanotiwo kunyange hazvo vamwe vana muzvinamotikari vari kufamba nedzimotikari dzavo vari kuratidzawo kutya kutakura vanhu vachityira utano hwavo.
Mota dzinofamba hadzo asi hakuna munhu anoda kutakura munhu. Ichokwadiwo kuti zve zvakangoomawo kuti ungangotakura munhu wose wose waona murod neprivate car yako nekuti unenge uchityawo kuti kuda munhu anenge ane chigwere ichochi chadai kuparadza vanhu. Saka vanhu vakawanda vanongo havasi kutakura vanhu. Saka chikumbiro chedu ndechekuti dai mabhazi atanga kufambawo kumaruwa achisvikawo kwedu kwese kunyange kuno kushurukwe.
Kunyange hazvo mudunhu reMidlands musati mava nemunhu atabatwa necoronavhairasi, vamwe vana muzvinamotikari vakataura neStudio 7 vasina kuda kubuda pamhepo vanoti kune mashoko ari kutaurwa anoratidza kuti kune vanhu vane coronavhairasi asi havasati vavhenekwa nehurumende izvo zvinoita kuti vasadai kutakura vanhu vavasingazivi. Studio 7 haina kukwanisa kutaura negurukota rinoona nezvekutakurwa kwezvinhu vaJoel Bigimatiza kuti tinzwe kuti matanho apa ari kutorwa nebasi ravo mukubatsira vanhu vari kumaruwa ava. Asi munyori mubazi rezvekuburiswa kwemashoko Vanik Mangwana vakaudza Studio 7 kuti vachaongorora nyaya iyi vachishanda pamwe chete nebazi rinoona nezvekutakurwa kwezvinhu.
Hatina intercity travel. I can understand nyaya yematauro yekuchipatara. We'll look at it. But nyaya chaiyo chaende kuti hatina intercity travel.
Kunyange hazvo hurumende yakabvumidza mamwe makambani kuvhura maduta vanhu asati obvumidzwa kutakura veruzhinji kunze kwekambani yemabhazi hurumende yeZupco. Ndakamirira Studio 7 kushurugwi, ndini Rutendo Mawere.
Yasvika nguva yekuti tichienda kuchirongwa chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu hwavo.
Ndinokuchingamidzai nemufaro vateereri. muchirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhu kadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya uye ndiri muWashington. Nhasi tichange tiri kunzwa kubva kune madzimai akawanda pasi rose vachitaura ivo pamusoro pezuva ravana amai reMother's Day iro ririko mangwana uyezve nezvavakatarisana nazvo panyaya yeCOVID-19, chirwere chatekeshera pasi rose. Regai titange kunzwa kuna amai Melin Maiswa Dube, avo vari kuSouth Africa veMelis Diaries.
Tinoda kuti kumadzimai ese ari pasi rese Happy Mother's Day kumatima nenyika kwamuri, ndichiti ndinotenda nekuvimba kuti muri safe ikoko. Ndichingoti madzimai ngatirambe tichibatsirana panguva ine COVID-19 yakaoma kudai. Kana tina zvatina zvishoma, ngatidzidzei kupa nemwoyo unoda, kupa nerudo. Zvakare ndichingotaura kuti tiendere mberi nekubatsana, nitendere mberi neparidza rudo kwete kuparidza ruvengo. Naika zvakare ndichingoramba tichikumikidza madzimai kana muchiti kuti garai mudzimba nevana venyu, musabude panze. Kana muchibuda kuenda panze, please musakangana kuisa mamask enyu. Zvakare musakangana kugara nemasanitizers mudzimba kuti musanitize dzimba dzenyu kuitira COVID-19 tiwanikwe painopera pamwe chete takabatana. Tisakanganwe pamusoro pezvese kunavatira chirwere ichi chipere, tiwanikwe mushonga nguva iripo, tidzokere kumupenyu hwedu watanga tichingorarama before. Mwari ndiye kundisi ndiye mugoneri wedu anotigonera.
Rigai tiende kune vamwe vachitaurawo maonero avo pamusoro pezviri kuitika kwavagere panyaya yeCOVID-19.
Kaditi temavhi manyone paZimbabwe. Tiri mumlockdown tete, tikungotedzawo tichigara muzimba. Asi nzara, nzara ndinoyauraya. Hurumende yedu inenge ichingonzwa nonyorwa emazita, ndofunga kana ari mapeni nemapepa apera. Nevanotopiwa chikafu chacho unogona kutofona wotibvunzawo kumwe Greenview kudiriro kana kwadza kuti nai mwoya makachionawo chikafu. Vanongotiwo zvibude panyuzi kunzi vanhu vanyorwa mazita vari kupiwa, asi hapana munhu kana wana akambopiwa chikafu. Kana munhu akapiwa 200 pondi yacho yechere isingakwani yatengeje hupfu, asi hapana akamboipiwa. Ndomamirira zvakaita kuno kuZimbabwe. Nzara ndoyauraya. Inenge zvinonziyo mhenu makambani acho akavhurirwa kunzi aendewa pati muZimbabwe chikuru sachacha chamuna enda kumabasa vakawanda. Zvinji rwese muZimbabwe vanoona zviitira nemaoko avo. Saka vanhu ava vari kufa nenzara vakagara mudzimba. Hakuna kwavanokwanisa kunozvitaura, hakuna vanokwanisa kuudza. Tongofa nenzara uri mumba imo. Saka handizivi kuti mari dziri kubatsirwa dzimwe nyika idzi vari kuvapira izvavo, vari kuvapira izvavo mari yacho vachinongo vakama mashona avo isusu tichitambura.
Ini ndinoitwa Margaret Makonya, ndiri kuno kuSouth Africa kuJoburg nonzi kuKresta. Ndikungotarisa hangu situation iri muno muSouth Africa panyaya dzelockdown idzi. Vanhu vazhinji vachakagara mudzimba, chikafu vanhu havasisina kunyanya maZimbabweans kunyanya maforeigners, because chikafu chemuno muchizhinji chinowanzopiwa kunge uine South African ID. Kana usina hauna chaunowana kunze kwekutoti watozowanawo vanhu vemachechi vatinoenda vanokubatsirai. But for now hazvinhu zvakaomera vanhu vazhinji, especially maZimbabweans. Marenzi chaiwo chaiwo vanhu vakutotadza kubhadhara marenzi, because kana usingaendi kubasa hauna mari yaunowana. Vazhinji vakagara mudzimba havasi kutambira mari, saka mari dzekuti vararame kudya chaiko mudzimba havana. Ndichitarisa situation kunyanya zhinji munoziva kuti maforeigners mazhinji, mabasa mazhinji atinoshanda mabasa emudzimba. Saka zvakatongooma, tongonamata kuti dai Mwari vatiraramisa nguva yakaoma kudai. Ende ndichitarisa hangu chirwere checoronavirus munyika muno chirimo, vanhu vari kurarama, vamwewo ndivo vari kubatwa nacho zvichienderana nenzvimbo yaugere. Zvikurusa tinongokurudzira kuti vanhu vangogara mudzimba, vangoteedzere zvekutaurwa nehurumende. Ndofunga ndo zvinotibatsira kuti tirarame.
Aiwa, nguva yedu ndiyo yaita shanje. Tinokutendai kunge manga muinesu pano pachirongwa chedu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya uye ndiri muWashington. Ndichitefenyura ndiri kumba pamusoro pedambudziko rechirwere checoronavirus.
Iko zvinoto chienda kuna Jonga Kandemiri muchirongwa chinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Our Lives.
Tinogamuchira nemufaro muchirongwa chedu upenyu hwedu. Umwe tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokunzira ichirongwa ichi ndini wenyu Jonga Kandemiri weStudio 7 ndiri muWashington DC. Nasi muchirongwa chedu upenyu hwedu, umwe tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu, tiri kutarisa matambudziko ari kutarisana nevana veZimbabwe pamwe nevose vari kushaya kana kubatwa nechirwere cheCOVID-19. Mukutarisa nezvematambudziko aya, nasi tafunga kuti timboita hurukuro namufundisi Richard Kurumidzai Sabvute vekereke yeZayoja Forward in Faith vari kuUnited Kingdom kana kuBritain uko. Mufundisi Sabvute, nyaya hombe ndeyekurasikirwa kuri kuita vana veZimbabwe neupenyu munyika dzakasiyana siyana nekuda kwechirwere checoronavirus. Zvii zvamungataura pamusoro pazvo?
Advice yandinopa zvikuru kumaZimbabweans, zvikuru kune hama kunyange dzisiri maZimbabweans, chekutanga ibasa rakakada isu tikasiya zvese tikati tinoda kushanda kubatsira vanhu. Saka ngatichiwane confidence dzekuziva kuti basa iri takarida takasiya zvese. Kana wanga usingatendi muna Mwari, yava nguva zvino yekuisa kutenda kwako muna Mwari. Saka nyaya iripo ndeyekuti ukave nekuzvipa kuna Mwari munguva yakadai kuti inini Mwari ndaakuuya kwamuri ndiitei mwana wenyu, Mwari iyeye anotipa confidence. Zvinobva radaro futi soko kuna Isaiah chapter 40 pavhesi ya 10, apa ndaakutaura kune munhu anenge atenda muna Mwari, muna Jesu. Soko roti pana apa, fear not, for I am with you. Be not dismayed or dismayed, for I am your God. I'll strengthen you. Yes, I'll help you. I'll uphold you with my righteous hand. The same book, the Bible, the New Testament, na Timothy or Timothy wechipiri pa chapter 1, pa verse ya 7. Shoko rinoti, for God has not given us the spirit of fear, but of power and of love and of sound mind. Kutya kuri kukonzera vazhinji kumeka mamistakes. Kutya kunoita kuti munhu kutotange kurwara hosha yacho isati yauya mauri.
Zvii zvamungaudzawo vana veZimbabwe kuti vaitewo kuti vange vachizvichengetedza mumabasa mavari kugara?
Chandoda kukohomedza kumaZimbabwe ndechekuti ngatiteedze maguidelines atiri kupiwa kumabasa. Zvangozara pamaradio, zvangozara pamaTV nepamabillboards kuti tinofanira kuitei kuti tisabata coronavirus. Sevandambotaura nawo vashandi pamuri kose, make sure kuti nguo dzekupfeka munadzo. Tabva kumazvipatara ikoko, ngatiteedze maguidelines ekuzvichenesa, ekuzvigeza.
Vamwe vanogona kufunga kuti chirwere ichi, mufundisi, chiri kungowanikwa muzvipatara, kana kuti ngangoti chiri kungowanikwa nevashandi veboka rezveutano chete. Zvii zvamungataurawo pamusoro pazvo?
I know munhu angafunga kuti coronavirus inongobatwa nevanhu vanoshanda kumazvipatara nekuma old people's home. Aiyo, tiri kutodzidza kuti kwese kwese kune vanhu unogona kuibata, nekuti varipo vari kutorwara nayo asi vachifamba vasingazivi kuti vanayo. Ivavo ndo vane danger nekuti unogona kusangana naye. That's why social distancing iri kuencouragewa kwese kwese kwatiri. Ngative neuchenjeri ihwohwo maZimbabweans woye. Ndoziva kuti kuna vamwe vanofa nguva isati yakwana nekuda kwekuti they are careless neupenyu hwavo. Saka let's be very careful kuti tinorarama sei munguva yataakurarama ino.
Aiwa, tinotenda zvikuru mufundisi. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu. Onekai zvenyu vateereri.
Mwari akukomborerei.
Manga makateerera kuna mufundisi Richard Kurumidzai Sabvute vekereke yeZayoja Forward in Faith. Avo tataura navo vari parunhare kuBritain muchirongwa chedu upenyu hwedu. Umwe tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokuonekai nemufaro, ndini wenyu Jonga Kandemiri weStudio 7 ndiri muWashington DC.
Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ngatisanganei zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha, dzitumirei kuStudio 7 @voanews.com. munokwanisawo kunzwa nhau dzedu pa www.voashona.com. Ini ndini Rachel To, ndiri mu Washington DC.